Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniraka naka vatereri, tinosanga na zvakare manira nhasi, urumusuwe mugovera gunyana 22-2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopuwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yetajamuka vapromisi mukwananzi vanobudiswa muusungwa mushure mekubvisiswa mari yechibatiso. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wotarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reAmerica yoronga kuratidzira musangano kuUnited Nations General Council Assembly ichizivisa pasi rose kuti haitambire vaMnangagwa semutungamiri wenyika. Tichakupai zvabuda mimitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo yeta jamuka va promise mukwananzi vabvisiswa mari yechibatiso inoita madhora makumi mashanu kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Vamukwananzi vakasungwa pamedia senda muHarare nezuro apo vaitaura nevatori venhau. Vamukwananzi vanoti vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga muHarare musi wakapfurwa vanhu nemasoja vakafa. Tabata vamukwananzi kuti tinzwe zvaitika.
Taindiswa kumatare nemapurisa. Kukwatano kwandano spiwa beu ndichinzi ndofanira kuzodzoka kudare musi wa 9 October 2018 ndofanira kureporta kumapurisa every Friday andifanira kupindira mumawitnesses hunga atoripo mawitness acho.
Vamukwanadzi, mungatiudze kuti nyaya yamuri kupomerwa ndei?
Nyaya yandiri kupomerwa inyaya yekuti hanzi ndakabuditsa mashoko anokonzeresa mhirizhonga munyika tinoti inciting public violence muchirungu. Ndo mhosva yandapiwawo neredare reZimbabwe.
Mhosva yamuri kupomerwa iri kunzi yakaitika rini?
Mhosva iri kunzi yakaitika musi wa 1 August 2018 mushure mekunge maitwa sarudzo dzakaita boboto rakakura muna musi wa 31 July gore rino.
Saka imi muri kupikisa mhosva here kana kuti mabvuma?
Tiri kupikisa mhosva iyi nechikonzero chekuti musi wacho handina mbobvira ndapinda muguta matingati mutauni muHarare. Ndakanga ndiri kumba ndichiteera maelection results paterevhizheni.
Ko sei vari kukupomera iyi kana makanga musiri muguta imimi musi wakaitika mhirizhonga iyi?
Hakutya, vakangozvidzwa zita rangu vanorohwa nehana. Saka vanenge vakuda kuti vakurumbidze vandikombere sezvo muchiona mafambiro ari kuita nyika. Nyika ina kumira zvakanaka. Saka vanoziva kuti boka retajamuka ndo parinopinda kana zvichinge zvaoma vanhu vapererwa vasazive kuti vaite sei. So vari kuzama kutitangira kuti vabva vagara vatiisira miteyo iyoyo yakaita sekuti sunga nekutipomera mhosva kuti tisazokwanisa kuronga vanhu nekutungamirira vanhu. Tichiratidzira kunyunyuta kuri muvanhu, angava mavhenda, vangava vashandi, angava mayutsi, munhu wese ari kuchema hamuna mari munyika.
Vamukwananzi, vanhu vangade kuziva kuti makabatwa zvakadii nemapurisa zvamarara muri muchitokisi?
Ndakabatwa zvakashata zvikuru zvisina hunhu nemapurisa. Ndofunga vamwe vakaona mavhidhiosi nemapictures akabuditswa ndichizvuzvurudzwa sembwa ndichibviswa pamedia center pakanga ndichitaura nevatapi venhau. Pakauya vatinoti mariot police vane mboma nepfuti vakandiisa njema mumaoko vakandizvuzvurudza vakandikanda muchirori chavanga vainacho vachinditsika-tsika imomo vachienda neni kupolice station. Handina kufara nekubatwa kwandakaitwa asi handishamisiki nekuti ndo nzira yehurumende yacho, ndo nzira yavanoziva yekutyisidzira vanhu yekubata vanhu zvakaipa sezvakaitika musi wandakafungwa.
Pane matanho here amuri kuronga muchatorera mapurisa?
Tatotora matanho nemagweta edu nhasi mudare tichitaudza dare kuti ndo zvakaitika. Tikaisa an official complaint before the court. Office ya prosecutor yatonzi inofanira kuongorora nyaya yekushungurudzwa kwandakaitwa pandakasungwa nemapurisa.
Nengo yetajamuka vapromise mukwananzi vachitaura vari parunare vari muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pamusangano uchaitwa muNew York mangwana. Mumwe wavo vari kuronga musangano uyu, muzvare Stella Mabhugu, vanoti pari zvino vari kufara zvikuru neuwandu hwevanhu vari kuda kupinda musangano uchaitwa navaMnangagwa. Nhasi vaMnangagwa vanonzi vachasangana nevesangano reDecember 12th Movement rezvizvarwa zvemuAmerica rinotsigira Zimbabwe. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Mabhugu kuti tinzwe nezvemusangano wemangwana.
Chirongwa ichi chinenge chiri kuitwa kuNew York kwavakauya kuUnited Nations Meeting and munhu wese ari kukumburiswa sere kuti vauye nekuti mukuru wenyika vakati vanoda kuona mhuri yese yekuZimbabwe, be it ZANU-PF, BZA, MDCA, anyone independent, vati vanoda kuona mhuri yeZimbabwe iri kuno.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviwanikwe zvichipinda mimisangano yakadai?
Zvinhu zvakadai zvinokurudzira nyika yedu chaizvo ende zvinopa kuti tibatane sevana veZimbabwe ende uye zvinoita kuti nyika yedu ionekewo sevanhu vari kuda kuburitsa nyaya yavanotaura iya yekuti Zimbabwe is open for business. Saka izvi zvinenge zvichipa ka step ahead kuti tikange takabatana zvinhu zvinofamba zvakanaka.
Pachatarisirwa kunge paina vanani pamusangano uyu? Pane vemabhizimisi here vari kuuya zvii zvichange zvichiitika?
Oh yes, ndafara chaizvo kuti mabvunza mubvunzo iwoyo. Vanhu mainvestors, vanoti mainvestors vemabhizimisi, vanoda kutanga mabhizimisi, vanoda kunzwa nekuti president vachaadressa vanhu, vanoda kunzwa kuti zvinhu zvichange zvichifamba sei vese vanenge varipo.
Muri kutarisira kuti vanhu vangani vachange vari pachiitiko ichi?
Panguva dzino nhamba yedu iri kukwira chaizvo asi so far we are close to 200 people vari kuuya and venue yedu inohold the capacity ye 250.
Kune vamwe vakateerera pari zvino vangangoda kunge vachiuya vanokwanisa kuuya sei? Pane zvamuri kutarisira here kune vanenge vachiuya?
Vanenge vachiuya munofanira kuita pre-register kuitira kuti tione kuti security yakamira sei. Saka kana usina kuita pre-register, don't get disheartened. You can always call one of the representatives. Pane vamwe vari kuti havachakwanisa kuuya, saka nzvimbo dzinenge dzichibuda as we go. Saka tinongokwisai pawaiting list and we'll inform you.
Chirongwa ichi chiri kutarisirwa kutanga nguvai uyezve tichizopera nguvai?
Chinotanga na 2:30 chopera kuma5.
Avo vanga vari muzvare Stella Mabhugu vachitaura vari parunhare vari muNew York naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Zvimwe zvikoro zveboarding zvakaita seChinoi High mudunhu reMashonaland and West zvave kurambidza vabereki kushanyira vana vavo kana kuvaigira chikafu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorela. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanochengeta vana vanodzidza vachigara pachikoro cheChinoi High asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau ati hapana mubereki ari kubvumidzwa kuuya pachikoro apa uye hapana chikafu chekunze chiri kubvumidzwa pachikoro apa.
Once that imimi mugara muno tadai so tatina takatostopa kutoti we are not taking anything in even my visa kusvika situation yapfuura. Sekondishen yatinaye tikatendera zvinhu zvikauya one mwana akanza awana kolera neboarding yatisine vana 1000 vanogara uko. Can you imagine how catastrophic it would be? Ende vana vedu chikafu tiko apa havana, we know situation yacho iyoyo.
Muchengeti wevana uyu ati pachikoro apa pane dambudziko rekushomeka kwemvura zvekuti veutano vakavabvakachira vachiona kuti zvakamira sei pachikoro.
Ndokuti advice tikareta atavharisa kunzi dzai Kwezi waka ya msoma ndo wa inspector kati. Tito ni machallenge zirati na uwe momo matuele tseedu mfura ya ndoto kanaka. Saka ati gono kukisaba na parisi. We are not taking anything coming from outside for now.
Mumwe mubereki vaSimon Moyo vanga vauya kuzoona mwana wavo vaine zvekudya vati varambidzwa vatiwo vakuru vechikoro vanofanirwa kupatsanura zvekudya zvingangoita kurera kwete kurambidza zvekudya zvese zvese nezvinenge zvatengwa muzvitoro.
Varambidza kuti chikafu yekuchikoro ka havafani kudaro vozi vafanira kutanga vaona chikafu kana vachikakorera vafanira kuchuza chikafu chacho chokupinda muchikoro.
Zvichakadaro vamwe vanotengesa zvinhu muchinoi vachoropodza urongwa hwekanzuru hwekubhadharisa zvimbuzi uye kuti vatengesere pedyo nezvimbuzi. Vakilin Mashoko vati kanzuru inofanirwa kumbomisa kubhadhariswa kwezvimbuzi zviri munzvimbo dzekutandarira mudhorobha. VaMashoko vanoti kanzuru haifanirwe kupa vanhu pekutengesera pedyo nezvimbuzi izvo vanoti hazvina utano.
Apara toilet, haupinde mutoilet mupati mutsanga bhatana. Toenda kumavhenda ari kuzasi. Mavhenda ari kuzasi. Shedi rinovanga chizorora vanhu vachiita kuti vazorore mudhike. Ndoma akaisa musika kuti vanhu vatengesere. Mutoilet ndoma akaenda nomi vanhu vakazopatire. Ani ndoma toilet acho. Musika akaenda matoilet vanhu vachibata chikafu. Toilet iri apa. Ani ndo zvinoto pakorera zvacho. Komanyi kana michiti mimi vanhu vari kutiza vari kutengesera kanhambwe netoilet. Moti vanhu ngavapinde vanotengese
Studio 7 yakakwanisa kunzwa divi rekanzuru yechinhoi panyaya iyi. Hurumende yakambomisa kuungana kwevanhu vakawanda panzvimbo imwe chete nechinangwa chekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chauraya vanhu makumi matatu nevaviri munyika pari zvino. Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair changa chichifanirwa kutanga muHarare nemuvhuro chakambomiswa nekuda kwechirwere chekorera icho chatekeshera muHarare zvikuru munzvimbo dzinogara veruzhinji dzeGlenview nebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi. Noi ndine ata chigoriwa.
Yep. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika ngo yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Uvandu wevanhu vafa zvichitevera kunyura kwechikepe munyanza yekuTanzania wasvika pavanhu zana nemakumi matanhatu nevanomwe uye munhu mumwe chete anyururwa nhasi muLake Victoria. Chikepe ichi chakanyura nemusi wechina uye vakuru vakuru vemuTanzania vanoti ongororo yekutsvaga zvakakonzeresa tsaona iyi iri kuenderera mberi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa namuzvare Chioniso Mpofu, chizvarwa cheZimbabwe avo vari kushanda nemadzimai nevanasikana vekumusha mukuita mabasa ekusimudzira pamwe nekusimbaradza vanasikana muZimbabwe. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 muzvare Chioniso Mpofu. Mungatiitsana nguro kuti mabasa api amuri kubata pari zvino.
KuZimbabwe ndine Susan Muraiwa Foundation yandoshandisa. Saka ndiri kuedza kusimudzira madzimai munyaya dzekusona. Ndine vagroup randiri kuti vari kudzidziswa kusona kuti vagopota vachisona mauniforms ekuchitungwiza. Ndine madzimai vanorarama nealbinism, kauti vane vana vane albinism kana murume ane albinism. Saka ndine group remadzimai aya vane project yavowo yavari kuita. Kouya ndine vamwe vandinavo vatuta zvehuku navo, iyo yaisati yanyatsosimukira tichiri kutongoitanga.
Chii chakaita kuti mufunge kushanda nemadzimai vari kumusha?
Ndakaona kadzidza pana mai vangu, nekuti mai vangu vaida kusimudzira zvakanyanya madzimai. Hanzi mushamukadzi. Saka ndakati madzimai emuZimbabwe vane ubinda uko havana urima vari zviri natural asi vanoshaya resources kanti atoti mari yekutanga nayo kanti munhu anovavhurira nzira ndozvavanongonida chete.
Pari zvino tinoona nyika yese yakatarisana nedambudziko rechirwere chekolera. Pane zvamuri kuita here kuedza kurwisa dambudziko iri munharaunda yechitunguiza?
Takatenga tengi remvura kuti vanhu vanopiwa mvura pamba, pamba paigara mai vangu. Ndichaendesa mamatengi kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekunhano, kunyatsime kana kuSt Mary's tichiisa matengi emvura kuti vanhu vawane constant supply yemvura. Tukaedza kutenga sipo kuti vanhu vapiwe sipo yogeza maoko. Mamadzimai ari kufamba vachidzidzisa yatoti awareness pachirungu kuti korera tingaidzivirira sei, kuti kana uchinge wabatwa nekorera unoita sei usati waenda kuchipatara. Zvese zviri kudzidzisa madzimai kuti vange vane ruzivo rwacho.
Semukoti, pane dzidziso yamungape here padambudziko rechirwere chekorera munhu angazive sei kuti anacho?
Kachika batwa nekorera kwanzi wakungoita kungorukutika kungoneta wonzwa mudumbu mako musere zvakanaka wona wakutanga kuita manyoka chimboenda kuchipatara. Zvingadai dzimweni dzenguva iri kuti vamwadya hako zvinhu zvakashata asi siri korera. Zviri nani ungoenda wonoudzwa kuti haisi korera wadi wasvikako kana kudzi kugara wangogarira kumba. Kana musati maenda kuchipatara gadzirai mvura yataiti salt and sugar solution monwa kupinoti chiodiwa kuti murehydrate kuti mvura yarasika manyoka muyamuya muidzosere muviri menyu zvakare.
Pane zvamungakurudzire here mamwe madzimai vakateerera pamusoro pekukosha pekushanda nevamwe vari kumusha kwawakaberekerwa?
Mai vangu vaibatsira pavanga vari ticha, pavakaretire vanga vakubatsira chirikadzi nherera vanotambudzika vanhu zvakawanda wanda. Ndipandakadzidza kuona kuti kubatsira vanhu ka chinhu chakanaka. Saka pandakadzokera kumba ndakazvifunga kuti vanhu vaiva isibatsirwa namai iye zvino izvi vari kuita sei. Saka ndakangonodzokera for ivo vashoma ivavo, ndipandakaona kuti aiwa havasiro vashoma vega, vanhu vazhinji vari kuda rubatsiro, madzimai mazhinji ari kuda rubatsiro. Ini ndikasazviita inini achaita umwe ndiani? Hazvibatsiri kumirira umwe asi tanga iwewe kuti kubatsira vamwe, vamwe vozoteverawo.
Tinoona kuti makange muri kukwikwidza semudare musarudzo dzapfuura asi hamuna kuzobuda zvakanaka. Muri kufunga kuita sei mune ramangwana?
Ini ndichifunga kuti handichaendereri mberi kuita izvozvo. Ndakaona kuti calling yangu iri pakubatsira vanhu, ndofunga zvataifanira kuenda kanoona. Asi ndakaona zvinhu zvizhinji zvinotida kukurudzira vechidiki zvakanyanya. Nekuti pachauya pamanext elections ndienda kusvika mu59 tatosvika mu60 ndienda munhu mukuru. Saka ndoda kusimudzira vasikana vechidiki, madzimai echidiki kuti simukai tinokubatsira izvo takadzidza weisusu kunyange tisina kubudirira. Asi ndine 1 or 2 zvandakadzidza tovabatsirawo. Asi sisi mavelasi vechidiki vakasasimuka tinodzoka nekuti vati madzimai asimuke. Saka vechidiki vakatadza kutora chimuti chatiri kuvatambidza vakataiwa hazvisi zvavo, tinouya nemudonzvo yedu tira mawheelchair tikangomhanyawo tichienda mberi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Chioniso Mpofu nekuwana nguva yekutaura nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu Our Lives icho tinopiwa naJonga Kandemiri. Dinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve musangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa muno muAmerica uye uri kupindwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vaMnangagwa vari kutanga vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica pamwe nevemabhizimusi nevezvematongerwo enyika vari muno muAmerica. Pane zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica, tinonzwa kuti vebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vari kuvimbisa kuratidzira kumisangano ichaitwa navaMnangagwa. Kuri tinzwe nezvenyaya iyi, tabata sachigaro weMDC inotungamirwa navaChamisa muno muAmerica, vazvidzai ruzvidzo. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 varuzvidzo.
Maita basa. Thank you very much.
Varuzvidzo, tinoona kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari muno muamerica kumusangano weUnited Nations General Assembly. Imi muri kutarisirawo here kusangana navamunangagwa parwendo rwauro?
Kwete, ini handisi kutarisana kusangana navamunangagwa parwendo rwauro. Ini ndiri kutotarisira kuti tichange tiri kuNew York iko kuti tichiratidzira kusagutyikana nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu kuZimbabwe.
Chii chaita kuti mude kuratidzira panguva iyo vamunangagwa vari kupa vana veZimbabwe mukana wekuti munge muchitaura nhunha dzenyu zvichemo zvenyu muchinzwanana?
Isu kuratidzira kwatiri kuita hatisi kuratidzira kuna vamunangagwa, tiri kuratidzira kuti veruzhinji, the whole world, izvione kuti hatisi kufara nekunge tiri tirikunzi vamunangagwa ndiwo mutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Saka inzira dzipi dzekuratidzira dzamuri kuronga kunge muchiita pamisangano ichaitwa navamunangagwa?
Isu tichaenda kuunga kwacho ikoko tichinoratidzira kuti ise zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora tiri kusapota avo vari kuZimbabwe vasiri kufara nezvakaitika pamaelections akaitwa muna July. Tiri kugunununa kuti dai zvinhu zvakabuda semaonero akaita ruzhinji rweZimbabwe kuti vakavhotera vaNelson Chamisa, ndo zvacho zvatiri kuratidza kuti isusu watiri kuti president wedu ndavaChamisa, kwete vamunangagwa.
Saka munotarisira here kuti kuratidzira kwenyu ikoko kungawana chakunoshandura mumamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe uye kutariswa kwehurumende yeZimbabwe nenyika dziri kuUnited Nations ikoko?
Isu tinoda kuratidzira vari kunze kwenyika kuti kuZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka tinofunga kuti shanduko yatinofungidzira kuti iriko ndeyekuti vanhu vari kunze vazvione. Because as we speak right now, we think hakuna freedom of expression kuZimbabwe, hakuna freedom of speech kuZimbabwe, hakuna kana freedom of press. Izvozvo ndo zvatachida kuti tidemonstrate kuthe world kuti no, isusu tine freedom of expression kuno kwatiri, tiexpress zvido zvevanhu vari kuZimbabwe kuruzhinji rwenyika.
Asi seMDC makaa makokwawo here kuti munge muchisangana navamunangagwa?
Ini ndini chairman weMDC muAmerica. Handina kuona kukokwa, handina kuona invitation yandakapuwa. Asi kunyange dai takaiona invitation yacho handanga ndisingaone kodzero kuti ndinge ndiriko.
Saka munotarisira kuratidzira kwezuva rimwe chete here?
Ruzhinji rwedu takasarudza zuva remusi 29 kuti ndozuva ratofanira kuenda kuUnited Nations tinoratidzira.
Asika vamunangagwa kugadzwa kwavo, kugadzwa kwakakumikidzwa nedare redzimhosva mushure mekunge bato renyu raendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Tikuramba takamira nepatanga takamira napo kare. Kunyange dare redzimhosva rakatiro vamunangagwa ndivo president wenyika, asi tinoda kungokutaurira kuti havasi vose vanonzi vapinda mudare redzimhosva vonzi hauna mhosva. Not all people go to court vachinzi are innocent vari innocent.
Aiwa, tinokutendai zvikuru varuzvidzo nekuwana nguva yekutaura nesupa studio 7.
Aiwa, tinotenda chaizvo nenguva yamatipai. Tinoyeuchidza ruzhinji rweZimbabwe ruri muno muAmerica kuti uyai mese neruzhinji rwenyu tiuye tizoratidzira kuUnited Nations.
Manga makateerera kuna vazvidzai ruzvidzo vanove sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reAmerica. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Ray Choto. Tombo tarisa zvabuda mumakwikwi echibuku Super Cup. FC Platinum 2, Chapungu 2. Mutambo uyu wapera ari mangange ndokubva waenda kuma penalty kicks, Chapungu ndokukunda 5-4. Ngezi Platinum 1, Rentals 1. Zvakare mutambo uyu wapera ari mangange, mutambo uyu ndokubva waenda kuma penalty kicks, Rentals ndokuhwina 5-4. Black Rhinos 1, Nichrud 2. Dynamos Football Club 1, Bulawayo Chiefs 0. Harare City 1, Bulawayo City 0. Mangwana Islanders iri kutamba neYada kuBaba Field Stadium. Capes United iri kukweshana neZPC Kariba kuNational Sports Stadium. Uko Triangle United iri kutamba neShabani Mine kuGibo Stadium. Shoto mumanzwa Amara Brown uchiuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezongo yedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nhengo yetajamuka vapromisi mukwananzi vabudiswa muusungwa muchure mekubvisiswa mari yechibatiso. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reAmerica yoronga kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly ichizivisa pasi rose kuti aitambire vamunangagwa semutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiya imina Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzeNdebele.
So we